Αντίθετα, και στην Παπουλία στο ημέρα, η Σαρκούμπιρα, η Ζωάμα, η Κομάλη, η Τάμα, η Μετερμέ, η Πάμου, η Σισί, η Μουσάρη, η Ροζμίν Χάντ, η Νόμουντα Σόκο, η Καμίρα τη Παπουλία στο ημέρα, η Βάρη Κουρουά Τζίβα, η Ζωακανιά Νίστα, η Νιαγιά, η Ραρέμπο, η Μαμόντε, η Ζωκούτη, η Ζούρο Τσαϊ, η Τσισάνου, wakati ono inda kudare re high court wakafaila inonzo mishirungu application for review kana kuti chikumbiro chaaro kunyuta kuti izvi takaisa magistrate mapande sandizvoba zvokuendesa honorable Mahombe kuchikorobe kujeri kuti wanze wanotariswe nyaya dzepfungwa saka magweta edu haana rufaro haasi kufara nezvakaitwa saka waenda kudare wakafaila application for review pamusoro paizvo wabva wamhanya nezuro wacho wakafaila inonzi muzungu agent application kana kuti zvikukumbira kuti dare rehigh court zvinzwe zvikuru panyaya yaonorebo Mahombe nekumhanyisa kana nekukurumidza ndo zvaitwa nemagweta ezimbabwe zvemeraizo wakamirira vana vezimbabwe nekurwadziwa kwaari kuitwa
mati mapuwa here zuva rekuti nyaya iyi ichanzwikwa mudare
hatisati tapiwa zuva takatarisira kuti magweta edu asi mugovera weekend asi havana weekend havana zororo vari kumhanya kuenda kuhighcourt vachidzoka kumahofisi avo kunocheka kuti zvaapapi yaaloketwa here yapiwa jaji here kana yanzi agent issue here asi tinodavira kuti dare rehighcourt richaiconsider kana ichaitambira kana kuigamuchira seagent issue nokuti vanorava kujoana Mahombe havafaniri kunge vari kuchikurubhi hospital zvino zviri kurwadza nyika yezimbabwe nayo zimbabwe handindofunga kuti pamambotsvagawo maona kuti zvinhu zviri kurwadza vakawanda kuti havafaniri kunge vari kwavari ikoko
tichitarisa nyaya yakatarisana namuzvare Mahombe imi semagweta ezimbabwe lawyers for human rights ndezvipi chaizvo zvamunyanya kupokana nazvo
tine pamazuva apfuura tine waitaura vakabuda paterevhizhoni patv vachiti vanorwadziwa zvikuru nenyaya yekuti kune vanhu vanongotaura kuti human rights everyday asi tinotonetsekanawo kuti pane vanga vari kukombolena kuti issue yekuti human rights everyday inotaurika everyday but izvi zvonai zvana Joana Mahombe onai zvatakudzwa ngadzore kakomana kezinaso ako kare mujeri nenyaya yekungoprotesta kuti justice ngaitwe panyaya yekuabdurwa kwataawanda muchehiwa imagine so zvinhu zvinonetsa zvikuru kuti Joana Mahombe akasungirwa akapomerwa mhosva iye ari nekodzero dzakambonyikidzwa dzakakanganiswa she was abducted vakabatwa zvisiri pamutemo kwete iye ega zvisiri yechimbiri netemaroa asi kwava kunzi ndowakanganisa ndowane mhosva